vagari vemumisa yeruzhinji mumasvingo vanoti vave nemazuva anopfuura mashanu magetsi achidzimwa, izvo vanoti zviri kuvavhiringa mararamiro avo. Mumwe mugari wekwamucheke, amai Patience Masuka, vanoti kuenda kwemagetsi zuva nezuva kuri kuvarwadza sezvo vasiri kuudzwa chikonzero chaari kudzimirwa.
Isu sevagari vemuno mumasvingo zvaakutishungurudza zvikuru maendero ari kuita magetsi. Hatichazivi kuti yava load shedding here kana kuti chii, nekuti dzimwe dzenguva tinongoona magetsi aenda tisina kana chataudzwa kana kudii. Tinenge tatenga magetsi tabhadhara mari yedu, asi tinozosangana nemamwe maexpenses, takutenga vana gasi, takutenga huni. Izvo zvinova zvinhu zvinotidzosera masiri, nekuti mari idzi dzimwe dzacho tinenge tisina kudzibhajetira izvozvo. Saka zvisinei, tenge tichida kutizisa ive inotipindurawo, inotiudzawo kuti zviri kumbofamba sei uye zviri kumbomira sei, nekuti zvinhu zvacho zvaakuitika isu hatichazvinzwisisa.
Vatipeni Mago, avo vanogara kuRunyararo West, vanoti kuenda kwemagetsi kwava kuvadhurira, nekuti vave kumanikidzwa kutenga dzimwe mhando dzemoto dzakaita segasi kana huni.
Isu sevagari vemumasvingo takudawo kutizesa itijekesere kuti iri kuzvifambisa sei panyaya yemagetsi, nekuti nguva yatakuwana magetsi inguva shomanana kwazvo, zvekuti kuti tibikire vana zvinhu zvinonetsa. Pakudiwa kuti titsvake huni, kutinde kuti kunotsvaka huni ema iri kunetsa, kuti tisatema miti, kuti tenge gasi. Gasi riri kutidhurira sevagari vemumasvingo, nekuti vanenge vachida kuti vabhadharwe nemaus dollars. Isu mari iyoyo yatiri yatikudi yatiri kuora. Saka kana yava load shedding, ngavatijekesere pachena kuti aiwa tadzokera zve munguva iyaya yeload shedding. Magetsi muchamaona zuva iri nezuva rakati, pamwe tingaona zvimwe zvatingaita panguva iyoyo. Ngavatibudire pachena, kwete kutirwa vakaviga mupini.
Mukuru webasa musangano revagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vanoti kambani yeZESA inofanira kuzivisa vagari zvikonzero zvairi kudzimira magetsi.
Isu sevagari hatinyanzwa kufara nenyaya yekumaendero ari kuita magetsi. Magetsi acho ari kuenda asi tisingaudzi kuti chikonzero chiri kuita kuti magetsi acho aende chii. Iko zvinoizvi magetsi akakwidzwa kanenge kaviri mumwedzi umwe chete uno, zvokuti ava kudhura zvisingaiti. Zvino hazvizonakidzi kuti tinotenga magetsi achidhura kudaro wogara nguva yese usina, achingoenda tisingopuwa zvikonzero zvokuti sei achigara asiko magetsi iwayo. Saka sevagari hatisi kufara nemaendero ari kuita magetsi.
Pamusoro pekushaya magetsi, vagari vazhinji vanoti vari kushushikana nekukwidzwa kwemitengo yemagetsi uyo wakakwidzwa neZESA musi wechina. Aka kava kechipiri magetsi achikwidzwa mwedzi uno. Mayuniti makumi mashanu aiita dhora nemasendi makumi matanhatu ekuAmerica ave kuita dhora nemasendi makumi manomwe. Mayuniti zana ave kuita madhora matanhatu kubva pamadhora mashanu nemasendi makumi manomwe ekuAmerica. Mukuru webasa muhofisi sangana rinomirira vatengi reConsumer Council of Zimbabwe mumasvingo, vadzimisani Munguchini, vanoti kukwira kwemitengo yemagetsi kunogona kukwidza mitengo yezvimwe zvinhu muzvitoro.
SeConsumer Council of Zimbabwe tinoshushikana nekukwira kwemitengo yemagetsi uyu watiri kuona kuti sevatengi on average uri kukwira kaviri pamwedzi. Kukwira kwemitengo yemagetsi kunogozhera vatengi, nekuti vemaindustries vanogadzira zvinodiwa nemhuri kuti dzigode kurarama upenyu hwakanaka zvichakwira mutengo mbacha dzavanogadzira. Vanongoita pass on the cost to consumers. Zvaakutokanganisa vatengi kugadzirisa mahousehold budgets avavo avanoita mudzimba, nekuti magetsi acho anongoinda pasina kana notice. Vatengi vozoguma vakubudisa dzimwe mari dzavanenge vasina kuita budget for, vachitenga mamwe masources of energy akaita sehuni nemugasi.
Studio 7 inakwanisa kunzwa kumutauriri weZESA vaFullard Kwasira sezvo vanga vasingadairi nhari yavo kana kupindura tsambambozha dzavatumirwa. Mune imwe wenyaya, chikoro chedandava reprimary school kwaGutu chakapindwa nenjodzi mushure mekunge vana vatatu vanwa mvura pachikoro ichi negaba rinofungidzirwa kuti vaiva nemuchetura. Mumwe wavo akashaya. Mwana akashaya uyu nemusi wechitatu avigwa nhasi munoranirekwamutero mudunhu raishe Chinombe. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.